Isusu kampani yedu tinoita madeliveries, tinodeliver zvinhu zvakati wandei wandei kune dzimba dzevanhu muZimbabwe mune Harare especially Bulawayo. Saka nekuti mota dzedu dzinenge dzichifamba famba kudhara, tati tibatsire vamwe vedu vari kuda kupa. Pane zvipo zvakawanda zvinofanira kupiwa nekuti kune vanhu vari kune lot of need vari kuchinanya mani yedu kunana Mutare areas weyo vakaaffectwa necyclone idai. Saka isusu patachiita mabasa edu nhasi tachiosotiregera vanhu vachitifonera tokwanisa kufamba famba nemota dzedu tichironga zvinhu zvavo zvavari kuda kuti tipe vanhu. Saka vanhu vanga vachitipa magumbezi, chikafu, hembe dzavanga sade nekuti zvinhu zvakadaro ndozviri kudiwa kuti vanhu vatise vabatsirikane nekuti vanhu vamwe vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvese. Saka tachida kungoti maZimbabwe dzabatane zvaita sei topak tokwanisa kupowa vamwe vedu zvekupfeka, zvekudya, zvekufuga. Saka ndozva tachiita nhasi tachifamba famba tichikolekta magumbezi zvakangodaro daro and tinotenda nekuti vanhu vari kupa stereke tiri kuona vanhu vakabatana.
Zvinhu izvi zvamuri kuunganidza munenge muchizoenda nazvo kupi? Uyezve hamusi kuona here vamwe vachida kuvhunza nenyaya dzemapato kana zvematongerwo enyika pakutakura zvinhu izvi?
Aiwa, isusu pakutakura kwatiri kuita tiri kungonoka kwese kwese. Hatina basa kuti uri mukristu, uri muslim kana kuti uhindu, uri wezanu, uri wemdc. Aiwa, hazvina basa izvozvo. Nguva inoendeyo tiri kuda kuti tibatane tikwanise kubatsirana. And so far pakunonga nonga kwatiri kuita zvinhu vanhu vese vari kungoita vari kungotenda kuti maita basa mazotora, vamwe vanenge varasikirwa nepetrol, vamwe vanenge vasina, vamwe vanenge vasina transport. Saka isu tingobatsirawo kuti ite sei tibatsire kuti tibvise zvinhu kudzimba dzevanhu toendesa kuHighlands Presbyterian ndokwa necollection center yevanhu vese vari kukolekta zvinhu. Tiri kukolekta tichisiya ipapo zvoparadzwa, zvoseparetwa, zvoiswa pamatrucks. Matrucks acho mamwe anobva nhasi aenda achienda kwamutare nhasi kuHighlands nhasi. Saka vanhu vakawanda vari kupa insect ukatika kuHighlands Presbyterian izvozvo kune line queue hombe yevanhu varida kupa and zvinofadzawo kuti takuonawo queue Zimbabwe yevanhu vada kupa kwete vanhu vari kutsvaga petrol.
Ungataure kukurudzira nyanya vechidiki vangada kuwanikwawo vachipa kuchiitiko ichi?
Munoziva pane vanhu vakawanda vanenge vane zvinhu zvemaodrop avo zvasakwane, zvinhu zvasade zvekudhara nesei mamwe matresuit echikoro amusapfeke. Zvinhu zvakadaro zvinogona kutobatsira umwe munhu arasikirwa nezvinhu zvese mufungisa. Kana muchida kupa unogona kutifonera tinovazotora zvinhu zvacho toendesa kuHighlands Presbyterian. Kana muchikwanisa kuendesa mega zvangonaka futi sinsita akati andinoziva inini nemusoro wangu kune kuavho ndio ku1 church behind Bonmashe, unogona kusiya ipapo tomubva zvinhu kubva ipapo kana kuenda paHighlands Presbyterian pana Enterprise.